issue, say, MDC, Mr. Mayor of MDC, we don't believe in mob politics, article and invasion, to not believe in the rule of law.
Ndiri kubvunzisa ko zviri kunzizo nhengo dzemarondera Residents Association nhengo dzeMDC ichokwadi here?
They are not MDC members. Because as MDC members, we don't believe in land invasion. They are not MDC members.
Saka vasungwa vameya vari kupiwa nawo?
Ndangonzwa kuti vasungwa muunami vari kuporisa.
Mhosva yavari kupomerwa ndei?
Vari kuita land invasion. A property ya Kanzuru ine matitle dzidze nekanzuru.
Saka imi sa meya weguta muri kutorawo matanho api?
Inini I'm marondera meya, ndiri MDC activist. We believe in the rule of law. We don't believe in land invasion. Munhu anoda kupiwa stand yemba mukoma choto, munhu anoda kupiwa stand yemba handizira, anoenda pa waiting list ku council obhadhara mari yake oramba achiita renew pa waiting list. Kana land yazobuda ozoitwa allocated stand ne council kwete ne resident association.
Meya, tiri kuona kuti izvo nyaya yemastand iri kuramba ichinetsa muguta menyumo. Nemusi wechina,
yes,
makanzura enyu maviri akabhadhariswa bill ye $200. Zvinhu zviri kufamba sei?
Izvozvo zvakatosiyana, zvakatosiyana. Iye land invasion mukoma choto yakatanga last year, ndokubva ichisita iti no. Munhu anoda stand anoita pa waiting list. Mastands haapiwe ne resident association kana na councillor, anopiwa ne council. Munhu aenda pa waiting list.
Saka vanhu vari kuti izvo nhengo dzemarondera Residents Association inhengo dzeMDC vari kunyepa?
That is not correct. Because if he is a true MDC cadre, he will not behave like that. He will not invade. Because as MDC, we believe in the rule of law.
Vasungwa ava zvavari kupomera bato renyu mashoko ekuti inhengo dzeMDC, muchaita sei navo?
Munhu akakomita mhosva achinyepera zita remusangano, it's a very serious offense. He is not part of us. He is not part of MDC. We stopped this some 3 months ago again. We said no MDC activist will invade land. We don't believe in farm invasion.
Hapana here nyanya dzinogona kunge dzichiita saizvozvo mubato nhai vamurova?
Izvozvo zvinooneka mukoma choto, ende isusu semusangano tichagara pasi tione. Ini ndatofonerwa kuti pane vanhu ivavo list yacho, saka tati want to see that list. Toda kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo kana vari veMDC, vari mumastructures emusangano, kana kuti vari vashandi vekanzuru, the law must take its course. We don't allow such kind of barbarism. We don't allow that. Iyi land yekanzuru tine matitle deeds nayo nekanzuru, saka hakuna zvakadaro. Munhu haungenonotora imba yemunhu kaine matitle deeds, zvinoita rinai mukoma choto.
Panenge pachifanirwa kunge pachiteedzwa mutemo, asi vanhu vanga vagara zvakadii panzvimbo dzavanga vakugara idzi?
Aiwa, vanhu havatotogara kudzimba dzavo murukisheni umu. Iyi inonzi Timberlands. It's a very big area yekanzuru. Saka ivo nekuda kuti hazvipa open space kacho tingoenda tinogara taneta nekuroja. But haungozvipa pese pese, munhu haangomira pese pese kungowa. Mutemo hautenderi izvozvo. Munhu anoenda pa waiting list, then kana land ya available, vanhu vozoallocatewa nekanzuru.
Ndinovimba kuti nyaya iyoyi muchakwanisa kuigadzirisa sebato.
Aiwa, inogadziriswa zvakanaka, hapana problem.